Sunshine, Tynash.
Mash with
it. Teddy G, you know it's enough is enough. 3 months. Vanda kundita chika. Ari kundikara matare. Unyebera kuhita chinyakare. Atate iko mana wedangwe. So muno na kutaparare. Very busy kudedetera. Ari kureverera sita. Ari kufungatira. Kurungira ne kufuritira sita. Asi izi doti ya shiko.